kune kampani inonzi Geo Global ndo iriku yakauya nemapepa from the Ministry of Mines ichida kuzoita prospecting kuzotsvaga kuti uone kuti ingakwanisa here kuchera chizvicherwa zvekwari ikoko. But now pakazoita an incident yekuti muma-consultations ayaita pane ma-stakeholders anofanira kunge aripo. Pakazopindawo ndofunga ndingati matsotsi aida kudefrauda mari from that company. Saka vakazouya vakutaura zvisirizvo kuvanhu vachinyeba vanhu kuti vari kuda kudzingwa 5 kilometers away from Zimbiru vachiendeswa kugokwe vachiendeswa kupi zvinova zviri zvemanyepo zvakanga zvaakuitika ipapa.
Asika tiri kunzwa ivo vamwe vachiti imi sakanzura nevamwe vakuru vemunzvimbo madzishe vanenge vakapuwa mari yechioko mumwe zviri kufamba sei?
Right, ini handina simba rekuti ndipihwe mari yechioko mumwe kuti nditengese gomo ruvare. Zvinhu izvozvo zvinotoitwa nematsamba anenge ari kuministry of mines vachitodzika vakadaro. Panotoitwa consultation kubvuma kwevanhu kana kuramba kwevanhu. Hapana pakambopinda kutengeserana ipapo. Anova iwo manyepo emunhu akanga anyimwa mari kuGeo Global aida kuimpersonata as the trust chairperson because pavakauya vanhu ava takavabvunza kuti what will be the benefit yeward because munenge muchirenita mari kugovernment morenita kumopawo mutero kucouncil ko isisu secommunity chichati munotipa. Pakati pazvinhu zvina zvinova izvo kuti vaiti ivo hativake komboni vanhu vedu vachange vachibva muwadhi muno. 2 manational events vanenge vachitibatsira. 3 vachange vachitibatsira nokugadzira marodhi edu. 4 vakati set up a community ownership trust inova iyo yakazobuda tsotsiro koronyera raida kunoba mari rakazouya raakunyepera vanhu kuti vanzi varida kudzingwa from Dombo Shaa.